Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera mbudzi 11/2017 vakatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
mapurisa asvika ndobva vati neve immigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndobva vatora kwakuenda navo suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei takatanzwa mimwe minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakachengetedzwa
Mapurisa anosunga vanhu vange vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange.
Hakuna kodzero inotika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro. Ra gidi rinodarika gidi rokuridza kuti.
Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Vaya vari kuda kutengera mbeu dzavo voga nemafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsakuita dambudziko kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatsokuwanikwa iye zvino
varimi vochema-chema nekudhura nekushayikwa kwoitwa mbeu nepotereza pane dzimwe nguva iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mapurisa ekumanikaland nezuro akasunga vanhu gumi nevatanhatu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda yekwamarange uko kunonzi kwaberekera ingwe vanhu vakasungwa ava vanonzi vainyunyuta kuti mapurisa anopota achipfuura vanhu uyewo vachibatsirwa dzimwe nguva nevanochengetedza migodhi iyi asiwo zvinonziwo vamwe vanhu vanongoitwa kafira mberi kunyango hazvo vachimbenge vapomerwa kuti vanenge vachichera mangoda asiri pamutemo mumwe wakasungwa ndivafarai maguhu vesangano renatural resource governance takakwanisa kubata vamaguhu vachangobva mukusungwa nezuro manheru tikavabvunza zvanga zvatora nzvimbo
tanga tine commemoration kwamarange yatanga tichirangarira vanhu vakafa ikoko vakaurayiwa nemasoja nemapurisa nemasecurity guards tichirangarirawo zvekare kupambwa kwenzvimbo yekwamarange nemadiamond mining companies saka tiri ipapo mapurisa asvika ndokubva vati neve immigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndokubva vatora kwakuenda navo suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei takatanzwa mimwe minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakachengetedzwa isingatenderwe kushanyirwa saka kutaura kuno kuti tiri muusungwa mutarishandiro
kwasungwa vanhu vangani
iko zvino izvi tava 16
vekunze ava vanga vabva kunyika dzipi
panga paine vatatu vabva kubrazil vangangoita vatanhatu vabva kusouth africa avanga vari vashanu kwozoti vatatu vabva kuswaziland kuti vamwe vatatu vabva kuzambia kwozoti mumwe akabva kukenya neakabva kuuganda
makwanisa kuti mutaure nemagweta enyu here kusvika pari zvino
ya iko zvino izvi pasimonya kureva ndo vambouya vachitsanangurira vanhu zvichaitika mangwana
zvinoreva kuti muri kutorara mujeri here apa
hongu ndo zvichaitika izvozvo mangwana ndo patinozoendeswa kumatare tozonzwa kuti zvinonzi kudini
avo vanga vari vafarai maguhu vesangano renatural resource governance vachitaura vari mumaoko emapurisa kumutare central police station
munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi wagumi guru 29 kusvika mbudzi 13 ekuno kwa munogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawa yo Metropolitan, endai kubulawa yo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe, Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matebeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matebeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zishavane Ngezi, Zishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo, uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu pa www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Mutungamiri we Bato Red National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru varikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvota. Kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission iri kuda kuti vanhu vanodarika mamirioni manomwe vanyorese kuvota. Vanhu vanodarika mamirioni maviri chete ndivo vanzi vanyoresa kuvota kusvika pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mujuru.
Panyaya dzekuvhota inyaya dzinokosha uye dzinodzamira. Iye zvine izvi tiri kutaura zvatiri kutaura izvi tiri kunyanyisa kurwadza matambudziko ari kusanganikwa nesu vabereki kana takatarisana nevana vedu vechidiki. Tine vana vechidiki vadzidza zvokudzidza zviya vasina mabasa, vakaroora nekuroorwa, vane vana vavo vakuda kuenda kumayunivhesiti vasingazive chinonzi kuenda kubasa chii, nokuti mabasa hapana. Saka vana ivavava ndivo vevamwe vatsondoka moyo kuti chandinoendera kunoregister chii. Asi chavasingazive ndechekuti nemufungo iwoyo chete vatozvikanganisa pachavo, vanotenge vabatsira zanu ipapo nekungofunga ikoko chete. Saka kutozvibetsera kuenda kunoregister kuti vavote kuti upenyu hwavo husanduke nokuvhotera kuti ravo ramangwana rimire zvakanaka. Nokuti ndivo vechidiki vane huwandu hwakatokwirisisa kudarika isu tine mazera echikuru.
Imi makaenda kuhondo muri mwana mudiki chaizvo chaizvo. Iko zvino izvi hakusina zvepfuti vane kodzero yekuti vavhote. Ikodzero yakakosha zvakadii titarisa nhoroondo yenyu imi yekuti makarwira nyika kuti vanhu vaone kodzero iyoyo nezvaakuitwawo nevechidiki mazuva ano?
Hakuna kodzero inodarika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro, ragidi rinodarika gidi rokuridza pfuti. Nokuti chega chega chaunoda chaakutobuda kuburikidza nokuvhota, kuvhotera budiriro, kuvhotera zvinangwa, kuvhotera pfungwa dzako dzauri kuda pane rako remangwana. Ukatadza kuzviita izvozvo, kutaridza kuti ndopa wagumira wakuita sorunyemba rwuya rwadimburwa musoro mvura yakasa kare. Haruchagona kutambarara nokuti kunze kwaoma.
Mutungamiri webato rinopikisa Red National People's Party, Dr. Joyce Mujuru, vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro nevaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vekutungamira bato rePeople's Democratic Party avo vanotiwo avaone gurukota rezveupfumi Dr. Ignatius Chombo vachikwanisa kumisa hurumende kuti itore zvikwereti zvakawanda zvinodarika mari inenge iri mubhajeti yegore rinouya. Tabvunza vabiti kuti sei vachifunga kuti zvinonetsa kuti vachombo vagadzirise upfumi hwenyika.
Kungotaurawo kuti munhu anofanongotaurawo gore rinokuya rakatooma because igore resarudzi gore remaelections. So pese panoitwa maelections budget harifambeba because election yacho ine mademands akawanda, but chichazonyanya kuita kuti budget risafambe inyaya yema election promises ezanupf. Iyo vachombo ivavava vakatoiswa paminister of finance kuti as a member, as the chairman of ZANU-PF's campaign team, kuti vaite guarantee kuti tepi charamba yakavhurika kuti isapote ZANU-PF. Zvadzingirwa chinamasa zvimwe zvacho ndezvekuti anga apande pamwe paanga achiti no, I cannot. Saka vavhaisa chombo kuti matepa aya avhurike. So budget deficit yedu yegore rinouya ndoona ichisvika m4 billion chaimo chaimo ini because the nenyaya yekudungamidza kwekuti tiri muelection and election yega zvayo haibudgetikeba because mademands acho akawanda and togona kuita runoff inenge iri unbudgeted expenditure futi iyoyo. So no one balances my books in a budget year, but tese tinoziva nenyaya yezi kuti ZANU-PF chikonye chinongodya chihuku chaiyo chinoitwa broiler chicken chinongodya chichingodya chisingazoti chiri kudyirei and zvachiri kudya zvabva kupi. So there will never be fiscal discipline under a ZANU-PF government. Uyezve growth rate iri kutaurwa ye 3% iri kupenga chaiko kupenga. Hakuna munhu ari kutaura kuti growth rate ingapfuure 2% because hakuna production, hakuna industry, but economy yaane madistortions. Madistortions achaita kuti ishiringe. Madistortions aya ari kuuya nenyaya yekuti taane maparallel exchange rate. Madistortions ari kuuya nekuti vana muzvina bhizimusi vanoexporta havasi kuwana mari yavo maexport earnings avo kuti varambe vachiexporta. Madistortions ari kuuya nekuti zvatiri kudya tiri kuimporta asi mari yacho tisina.
Rimwewo dambudziko riripo inyaya yekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muri kuonawo sei zviri kuitika izvi?
Ndo madistortions andiri kutaura aya. Tiri mueconomic recession. Economic recession inoreva kuti hakuna mabasa, hakuna maindustry ari kufunctiona. Saka economic recession is a crisis of underaccumulation. Vanhu havana mari muhomwe. Zvasiyana ne crisis of overaccumulation, crisis of overheating yatakaita from 2006 to 2008 wherein takatama billionaire tese but mabillion asikatenge chinhu. Too much money chasing too few goods. But kutadza kwachinamasa kwaita kuti pamusoro perecession ipapo crisis of underaccumulation tiite mafeatures crisis of overaccumulation. Chakozeresa kuti zvinhu zvikwire munomu inyaya yekuti chinamasa aita inonzi budget deficit yakataurwa nachombo nezuro kuti ari kufungidzirwa ichaita 1.8. Ini ndakazvitaura mustate of the economy yangu address kuti iri kusvika pa 2.5% or 18% of GDP. Saka kana maita chikwereti chaita kuti muri kuspenda mari yacho musina, you have to finance this budget deficit. So vari kufinance the budget deficit nenzira dzisina kuita twasu nenzira dzisina kutiwaro.
Vaimbova gurukota rinoona nezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu pagadziriro yekurima kwemwaka uno.
Ichokwadi mvura yatanga kunaya gore rino sekuziviswa kwatakaitwa nevanombonera nezvemamiriro ekunze ingangoti apo naapo kuva mwedzi mitatu iyo inoi kubvira pana Oktobha patapfuura kusvikira muna Dhisemba, asi zvechokwadi mvura kutanga yanaya yatanga kunaya. Zvemuminda iko zvino vazhinji vevarimi semazviro atinoita ndongo yawo kuti vaunzwa kuti yorira mudenga mumanga womanyamanya zvokuti vochipedzisa kuita land preparation yayo. Zvatiri kuonawo ndezvekuti varimi vari kugadzirira chaizvo vachipuwa kukurudzirwa kwakanyanya nemamiriro akanga akaita mwaka wegore rakapera.
Ko, ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo?
Dambudziko rataona iko zvino pari zvino nderekuti kuma inputs uko vari muzvirongwa zvakafanana nana komandi nepresidential ava havana dambudziko rakanyanya kukura, asi vaya vari kuda kuzvitengera mbeu dzavo voga nemafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsa kuita dambudziko. Kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatsokuwanikwa iye zvino, hatingataura takanangana nemamwe makambani dziya dzinotora nguva dzigosvika dziri kushayikwa idzodzo. Kochizoitawo dambudziko rekuti mitengo yemainputs yezvino yakwira zvikuru zvokuti varimi vari kuuya kumahofisi kwedu vari kutambudzika singa zvisina wakamboona. Vanhu vari kuidza kuti vawane mari nenzira dzakasiyana siyana, asi mbeu yavari kukwanisa kutenga ishoma pane yavanotota, uye tichitarisa zvekare zvavakaita mumwaka wapfuura. Saka mainputs edu kukwira kwaari kuita zviri kutorewa kuti nemari yekurima tinoti maproduction cost aya ari kusimuka zvokuti zvichazotoda kuita mumwe munana wokuti market inozota here mari inoita kuti murimi agone kuwana yaakashandisa achitara zvekare aine pundutso kana kuti profit. Ndo rimwe dambudziko guru guru ratiri kuona pari zvino.
Muri kutaurira nawo here nehurumende nezvedambudziko ratarisana nevarimi iri panyaya dzemitengo?
Hongu tiri kuita hatinoti masubmissions aya pamwedzi pamwedzi, iye zvino takutoita pavhiki pavhiki tichitaurirana nemainstitutions akafanana nekuministry yehurumende inotarira nezveagriculture, tichitarisa zvekare nevekutrade, tichizotarisa zvekare nevekufinance, tichiitawo zvekare pamwe chete nereserve bank of Zimbabwe kuti dambudziko rapinda iri rigone kubatwa, nekuti hatina kwatingamboenda kana mitengo yezvinoshandiswa navarimi yoramba ichingokwira isina tarisiro yekuti mutengo wembeu ichatengeswa navarimi mwaka unouya kana nguva yekukohwa yakwana uchakwanisa here kuti uzodzosa zvakashandiswa nemurimi.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka ndine mumwe mudzimai anoshanda iye achibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nepasi rose. Asei pari zvino, regai timboenda kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvinhu zvakamira sei pamusoro penyaya yemapermits ekuti vanhu vagare muSouth Africa.
Zita rangu ndinonzi Diana Zimbuzana Chambara, ndinoshandira sangano rinonzi Zimbabwe Excellence Forum riri kuPretoria muno muSouth Africa. Zvakaitika ndezvekuti nezuro Director General veDepartment of Home Affairs muno muSouth Africa vakadedza vatapi venhau vakavaturira mashoko ekuti ivo maZimbabweans ari kuapplya for Zimbabwe exemption permit apiwa nguva yakati wedzerwe yekuti vaendese mapepa avo anotaridza kuti ivo vari kushanda kushanda kana kuti vane mabusiness kana kuti vanoenda kuchikoro munomo izvi zvawedzerwa kusvika musi wa 31 ndira gore rinotevera ra 2018
zvinorevei kumasangano akadai semi anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muSouth Africa
izvi zvinofadza chaizvo nekuti vanhu vakuenda kuzororo rekisimusi vakagadzikana hana vasingazivi kuti ko zvino mapepa zvangu ndinoendesa nguva uye zvichafamba sei uyezve ivo vehurumende veZFS inotora mapepa iyi vanenge vakuchitorawo mapepa zvakanaka vachinyatsonanzerera nekuti vapiwa nguva yakati rebei kuti vanyatsotarisa mapepa zvayo ndiwo here uye akakwana here pamunhu paanenge auya paya saka izvi zvakanaka chaizvo zvinoita kuti vanhu vagadzikanana
pane zvimhingamupinyi here zvamungati zviri kutarisana nezvizvarwa zveZimbabwe mukugadzirisa mapepa azvo pari zvino zvamungade kuona zvichigadziriswa
kunge vanhu vachinge vasina ruzivo rwakanyanya rwekushandisa makombiyuta zvayo nekuenda paindaneti vanhu zvinovaneka izvozvo kuti vaite maonline applications acho nekuti iye zvino izvi vatisiyanei fomu racho nezvakanga zvakaitika muna 2014 taita vakaunza mazetesi iye zvino izvi pane security verification neine saka izvozvo ende zvinenge zvichikupa nguva yekuti unofanira kunge wapedza panguva yakati saka kune vanhu vasina ruzivo rwemakombiyutas zvinoti nesei asi hatingangozvishore tichingoti zvakaipa dzimwe dzenguva vakazviitirawo kuti zvinhu zvinyatsoifambe negwara rakanaka security ive yakati simbei tobva ipapo vanhu kana vachinge vanobhadhara kumabhengi munhu kana achinge akwanisa zvake kuita online application acho akaprinda rimwe fomu rinobuda ipapo akaenda kunobhadhara kubhengi hazvisi kunge zvichiitika automatically kuti mari dziri kubhadhara reflecta paipo zvokuti system inobva yakuvhurira saka zvinonge zvaakutomboda kuti vanhu vanyorerezve kuVFS kwacho vachibvunza kuti ndakabhadhara mari yangu chindivhurira system saka ichocho ndo chimwe chemhingamupinyi zviri kuwanikwa nevanhu uyezve kune vamwe vane mapemiti arimo mumapasipoti avo asi ukada kuti ucheke pemiti yavo uitarise kuti ukwanise kumuitira online application hazvisi kukwanisika nenhau yekuti zviri kubva zvashayikwa ende kufona kuVFS pari zvino unenge uchingo vanhu vacho vanenge vasati vanyatsozvisisa kuti vanovarira kufambisa zvinhu zvavo sei saka unogona kuzoenda kuhome affairs woenda kuhome affairs unozvibvunzisa tichaita izvozvo zvinoitwa neVFS saka aya ndo matambudziko ari kuwanikwa nevanhu asi tinodayira kuti zvinhu zvidiki zvinogona kugadzira
iro sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe
isusu tinobetsera zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kwete muSouth Africa bedzi asi pasi rese zvizvarwa zveZimbabwe zvakabuda muZimbabwe zvinogona kuuya kwatiri zvichida rubatsiro isusu tinoita zvehuman rights tingangoti tinomirira vanhu pagodzero dzavo dzinenge dzaambunyikidzwa tinowanikwa muPretoria tiri panonzi pakutwanong democracy center tiri pa 357 Sisak Street muPretoria
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirugwa upenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemashiripiti atinonzwa kuti ari kuitika mudzikereke dzakasiyana siyana uko tinonzwa kuti vanhu vari kuita makwikwi ekureurura kana kupupura zvemanyepo senzira yekutsvaga mbiri kuti vaprofita ivavo kana mareverendi kana dzin'anga idzodzo vange vachinzi vari kukwanisa kana kuti vanogona kubatsira veruzhinji matambudziko akasiyana siyana. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata Reverend Vusane Mhlanga kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika makereke izvi. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Reverend Mhlanga.
Ndogamuchirai vajonga muri seiwo dziri seiwo ari seiwo mabasa kwamuri ikoko.
Aiwa kuno tiri vapenyu. Reverend nhasi dzati timbokurukura nenyaya dzatiri kunga kuti dzinenge dzatomuririro weshiri mumakereke umu kuti vanhu vari kupupura asi kazhinji kacho vanenge vachipupura nhema zviri zvekupa mbiri kune mufundisi kana muprofita
wekereke iyo yokusimudzira kereke. Imiwo semunhu wekereke munoona sei nyaya dzakadaro?
Mukoma Jonga tinoziona nekuzviverenga nekuzvinzwa zvichiitika mukati menharaunda nemakereke atinoshumira tiri atinonzwawo makereke ari kutanga mamwe ekare inhau iri kungotaurika musine nguva inhau isiri zvayo yatingati pachirungu inyowani kana kuti it's a new phenomenon aiwa inongori nyaya inotaurika ndingati Jonga ndokwanisa kutaura nyaya yangu kazvizhinji sei ndakarerekera kubhuku zvakaitwa nevapostori asingi mune nyaya irimo iri kuna chapter 19 vana vaskefa vaita zvekubvisa madhimoni asi hanzi bhaibheri roti vanga vati kushandisa simba rajesu vaishandisa simba ravo
asi kachiri kuitika referendum Muhlanga zviri kunzi zvinhu izvi zvawanda kwazvo kunyange zvava zvagara zvichiitika takatonzwawo kana mutungamiri wenyika varobert mugabe vachishoropodzawo maitiro akadaro emaprofita nevemakereke
mukoma Jonga nekuda kwekuti makereke ari kuwanda pasi pezuva ari kuwanda pasi ratiri kurarama zviri kuwandawo nekuda kwekuti makereke ari kuwanda vanhu vari kuwandawo matambudziko ari kuwandawo vanhu vari kutsvagawo mbiri saka zvinhu zvinowedzerawo nekuwandawo kuri kuitawo uwandu hwevanhuwo uwandu hwemakereke uwandu hweungano dzemasangano akasiyana-siyana saka zviri kuwedzera hatisi kuramba inyaya yekungoti vanhu vari kuwedzera makereke ari kuwedzera pasi pezuva saka pari kuwedzerawo vanhu pari kuwedzerawo maprofita pari kuwedzerawo mareverendi pari kuwedzerawo mapastors pari kuwedzerawo vavhangeri izvi zvinobva chiri ndino zvichiwedzerawo
asi zvinosiya papi chiremera changa chagara chine makereke
ichokwadi mukoma Jonga chiremera chemakereke chiri kudzikira chiremera chevatungamiriri vemakereke chiri kudzikira vanhu vaakutarisa dziso rekereke haritisiri dziso revaitarisa naro mumashure umo pazvanga zviri kereke payanga iri panzvimbo patingati pastatus quo muchirungu saka vazi yabva kereke yabva kereke saka yadzikira yendingati vanhu vaiwimba nekereke vanhu vanowimba nekereke vari kudzikira nenyaya nenhaurwa yetiri kutaura nepano kuti vanhu vari kushandisawo sekunzwa kwatinoita masimba vanhu vari kungotsvagawo masimba ari kutsvagawo mbiri vachiri kutsvagawo kuti vanhu vamakereke azare vaungano dzevanenge vari vari kutsvagawo even kutongowedzerawo financially mari chaidzo chaidzo saka vanhu vachizvitarisa shuwa shuwa chokwadi kuti chiremerera chekereke chadzikira
totarisawo kuti vedzikerekewo vakawanda vari kupindawo mune zvematongerwo enyika kare zvaiitika hazvo kuti makereke aidyidzana nezvematongerwo enyika asi iye zvine zvinenge zvati nyanyeiwo zvakare imi mune zvamungataurawo here pamusoro pazvo
mukoma Jonga nekuda kwekuti tiri munyika and mhepo iri kuvhuvhuta saka mhepo painenge richingovhuvhuta inosiyawo tumwewo tunhu twakawanda twainongosiya mhepo haigoni kungoenda isina tumarara twayasiya and patinenge tiri kungofamba Jonga unogona kungotorwawo nemhepo saka zviri kungoitika chokwadi kuti vakuru vemakereke vasiri vakuru vemakereke vatungamiriri mhepo rovamba ichingovhuvhuta and pairi kungovhuvhuta tiri kungoraramawo munyikawo ine dzarawo ende dzimwewo nguva kuri kungoendawo uchinonzi mira nepapo apa nevari kuita zvematongerwo enyika unogona kuwanawo cheuviri woranga wakatomira ipapo asi chiremerera chako nechiremerera cheukereke chinobva chadzikira
aiwa tasvika kumagume echirongwa chedu referend Muhlanga tinotenda zvikuru onekai zvenyu vateereri
mazvita mukoma Jonga mazvita vateereri
manga makateerera kuna Reverend Vusani Muhlanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu
aiwa tinotenda zvikuru Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mapurisa anosunga vanhu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange nezuro amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota varimi vochema chema nekudhura kwoita mbeu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kuLwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Mina ngokwami kangilasizi laye kubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini eningi yezanu-PF. Ule mbali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Tshana nyamazana yami. Kucho abanengi kumnumzana emazoni mnangagwa yena osanda xotshwa kubandla lezanu-PF njalo olakho ukubotshwa.
Kambe ukhulundile naye usuke ndiwadla loko wesilingi wabuyela emakhadeni nqayini zasemzini zakekakudala ukesivula ubutha bakhe.
Kwezemaphandleni imihlolo kakhulu oleminyaka engu-93 obhaxabule isalukazi esingumkakhe ngoba zimncithe icansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi inxeba lendoda kalihlekwa. Kodwa banengi abahleka elikamnumzana Emerson Mnangagwa yena osanda xotshwa kuhulumende lakubandla lezanu-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Bathi uMnangagwa ngumuntu omubi osebenze lo Mugabe ekubulaleni abantu beMathebeleland laseMidlands ngesikhathi seGugurawundi lekwephuleni amalungelo kaZulu. Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi sokuze kwamthola laye uMnangagwa.
Inkukhu isidlela amaqanda ayo. So liqanda nje eliwele phansi lafa uMnangagwa. Kade sibatshela abantu sithi thina ligade impisi. Abantu besala ukuthi behle kwehlula azafike kulesikhathi. Wayevele kukhangela ukuthi kuzakwenzakala khona lokhu. Le nto kade ishalele kakwazi ukuthi kuyini. Mina ngokwami kangilasizi laye lubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanu-PF. Ule mbali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Ubaba uMnangagwa yingqonqothela eGugurawundi eyaziwayo njalo abantu abaningi bathi sesifikile isikhathi sokubana abotshwe atholisiswe ngamacala akhe. Ungathini ngaleyo mbono?
Kakula muntu ozabopha uMnangagwa khonapho uMgabe ngeke ambophela. Nxa embopha uyabe embophela ezabo ezezanu kangeke ambophela ezethu ezocuku aziwa ngalo phezu kwabantu beMathebeleland leMidlands. Angiboni ukuthi okusihlukuluza emoyeni kade kwasihlukuluza yinto nje engathi khona sephumile kuzanu yikho izanu izakuthi imbophele amacala afana neGugurawundi. Kanti angithi bona ababa bethi bayambopha labo zindila zantabanye laye. So nxa bembopha babengambopheli into zeGugurawundi, babengambopheli ucuku phezu kwabantu beMathebeleland, babembophela ukulwa kwabo belwela izikhundla, belwela ukusela, belwela ukudiliza umnotho welizwe okubangela ukuhluphwa kwabantu bakithi.
Lubana ethe waphenduka eSouth Africa lapha abalekele khona, waphenduka wasungula ibandla eliphikisayo wamelana loMgabe. Ngumuntu elingasebenzelana laye na?
Mina kangikholi ukuthi abantu laba nxa bephuma kuzanu beza ku-opposition bele njongo yokuthi balethe inguquko kwezopolitiki kwelakithi. Ngabantu nje abafuna ukuthi mhlawumbe baphefumulele impilo kubandla lezanu-PF futhi kathesi abafuna ukuthi ngaye zanu-PF iyakhokhela ngendlela le yokuthi isiyinto eyomdeni kwakomgabe.
UMnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Kunjalo nje uzulu weGwanda uthi iziphathamandla zebandla leZANU PF kumele zichiyane lokulwisana zidinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana ezitolo. Kuviga uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lithi lilokudana ngokubona inkokheli yebandla leZANU PF ichitha isikhathi esiningi iqoqa imihlangano yokuxotshana kuleli bandla nesikhathi uZulu ethwele gadalala ngokulala endwendweni edinga imali emabhanga. UZulu khala njalo ngentengo yempahla ezitolo yona esihlezi iqonga nsuku zonke. Izitolo eziningi sezisebenzisa intengo ezijiyeneyo empahleni kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngemali yohlobo lwamabond kumbe ngedola. Labo abasebenzisa ezinye indlela zokuthenga ezibalisa ukusetshenziswa kwamafoni lamakhadi ebhanga bathengisela ngentengo ephezulu kakhulu kulalabo abaphethe imali ezandleni. Umnumzana Wellington Nare ngumsekeli omkhokheli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party. UNare uthi ukulwisana osekuyinsakavukela umchilo wezidwaba kubandla leZANU PF kuphazamisa kakhulu imizamo kahulumende yokusebenzela uZulu.
Ukulwa kwabo akulani loZulu omningi eZimbabwe kodwa ke kuaffecta uZulu ncothwa uZulu eZimbabwe kathesi akalamsebenzi uZulu eZimbabwe kathesi sikhuluma nje so abatsha bathwe nzima eZimbabwe.
Umnumzana Balogwe Moyo yena ocubungula ngezombusazwe uthi ngabane khona ebandleni leZANU PF ebangele ukuxotshwa kwamnumzana Emerson Mnangagwa kuleviki izadala ukuthi labo abafuna ukuzosungula amabhizimusi kuleli besabe.
Ukulwa lokho kunika ilizwe ibizo elibi kulalabo abafisa ukwakha amabhizinisi ukuze bancedise umnotho welizwe. Baba lovalo nxa kuliwa, baba lokuthandabuza ngoba bengalaqiniso lekusasa. Angithi umuntu uinvesta lapho abona khona ukuthi ikusasa likhanya lilolutsho.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena okudaze uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo ekhipha umongameli Mugabe leZANU PF yakhe embusweni.
Owakhathesi kunzima, kunzima sikule ukuthi ngendlela okulwisana ngayo bathole isikhathi sokuthi bakhangele umsebenzi kahulumende njengokuthi bekhangele i-economy bekhangele nje ukuthi uhulumende kuphathwa njani.
Esinye njalo isakhamuzi Nda umnumzana Ngabuto Mpofu uthi lanxa ukudlephana lokhu kungaze kuphele ngabona uhulumende weZANU PF ephuma le nhlelo ezizathuthukisa uZulu nanku seleminyaka engamajumi amathathu lasikhombisa ebuza kodwa kungela ntuthuko ebakhona.
Siyisizwe esizimeleyo esilakho konke okuhawukelwa ngomakhelwane bonke singababalisi kuphela yikuthi uphethwe ngabantu abangamagovu.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe sekubangele ukudilika phose kwezinto zonke eziqondane lentuthuko empilweni kaZulu ogoqela izibhedlela, imigwaqo lokunye. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawondeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu usisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North, West le South, eMarondera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, North na South. Mashingo North, South, West and Central. Le Mashingo Ebe. Emachabelele and North, Elupane East, Echolocho, North le South, Le Mkuzi. Emachabelele and South, Emachovo North, Tanyele South. Ebubulilima East, Tanyele West. Enkabazwe, Emitlin, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa, West, the South, North, the East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Iningi lithi sokusobala ukuthi ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7 million njengokuthembisa kwayo. Okwamanje iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili. Silomsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kudaba lokufundisa abantu ukuthi bayevota azange kungene kuzulu oko kuzezalana kathesi ukuthi abalandeli bamabandla aphandle kakhulu magena ko-alayini bangena ningqi nengqi bekhuthaza abantu ukuthi bayevota zangezimbabwe isinkulu kangaka ingeke sayizikhetha izimbi zonke so izenzikanile kudaba ibantu babhalise
yena uZulu ungamxwayisa ngawapha amazwi.
Ngiyalikhuthaza bakithi ukuthi hambani niye lenzetha njengamavota laba abangenabufakazi ukuthi bahlala ngathi hambani kuma-councelors yenu ihambe futhi lakubosebhuli siyebhalisa khona ngapha emakhaya emadolobheni asambeni siyebhalisa ngokunyelizi yethu ngoba yikusasa yabantwana ethu isingane zenu.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala fubimbula.
Uhlelo lwezemaphandleni namuhla sisemaswingo lapho okulokhulu oleminyaka yokuzalwa engu-93 omiswe emthethwandaba kuliviki esetheswa icala lokubhaxabula umkakhe ngenduku ngemva kokuba eyale ukuya emacansini nilaye esithi kudala amalahle acitsha. Sile ngcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Thande Kozintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Mpumo, ngibonge njalo zamadabezi balalele.
Nansi indaba kakhulu.
Amadoda amaningi owayizolo babephila ngendiza zabo ezazilani yamandla. Ngakho-ke mhlawumbe ukhulumbinile laye usuke mbe wadlala okokwesilungumbo wabuyela emaqhagheni enqayeni zakhe embizeni lakhe zakudala esekhumbula ubusha bakhe kwase ukuvusa imizwa ugogo abecabanga ukuthi ivele kayisekho bona engathi ngaba yikhona lokhu.
Yebo, bekunathwa lokhu lalokhuya endulo, kodwa umtshina ubulokhu donsa yini umuntu sekhule kangaka esele 93 years?
Xa engqondweni yakhe wayeyilisele lokhu akufunayo mhlawumbe waphiza le ndiza yakhe yenzakati ngoba phela engathi kuyathile ukuguga othandayo ingqondo yiye eyenza senze izinto eziningi kwesinye isikhathi kubona senze uluphi oluthize ebesinganayo singalenza kodwa ingqondo nxa isiseyafika kulelo banga ufuna ukwenza ulutho iyalwenza.
Ugogo esala lecansi lapha kuthiwa wathi hayi iyenakasela mizwa kanti lalo icansi besebele minyaka engamachumi amane 40 years valigcina. Singathi impela kukhona ukhulu ayekunathile kumbe imihlolo nje.
Ukuthi indaba le phela kankomo lamadaba ezulu izele yindaba engasikeli khona lapho ekubhaxabuleni lasalwa zindlu. Uthi kuvelele donsa amatoleli kendaba le iminyaka yona le engamathumi amane. Uthi kukhona vele okulesisisa bangacatha neminyaka abalayo kodwa le engamathumi amane edlileyo. Uthi ukuthi nxa ukha usenza isamu zakho uyabona ukuthi kuphela
wakusemkhoka kumbe waye indoda ayibenqongele ukuba indoda wayo ngoba ukuthi bayeseminyakeni engaba ngamathumi amahlanu beminyaka ngesizi lapho wayeyindoda sibili mkhona kutho ukuthi kukhona okukhona yikuthi amathebandaba kwesithatha asinika indaba babe sebephungubenzela phezulu indaba le iyakhona ukuzidlaloko esikubonayo yokubali seminyaka engamathumi amane kukhona okwenzakala emuva le yokuvumbuka namhlanje kodwa yona indaba ikhona ayisiyo yeminyaka indaba abavele bekade benayo seyifukamele oweminyaka leyo edlule
obaba yebo bebele nqayila namhla ikhona bayanatha omama bonake
kulukhunyana njengoba zingasiyo umuntu wesifazane kodwa angizange bengiyizwe ukuthi omama kukhona ababela kuyebo kanti sasisizwa kubaliswa ontolwane lani bemgugudu kodwa-ke ukuthi kubomama kwakusebenza njani kangazi kodwa ngiyabona nyanakanela ngiyacabangela ukuthi labo babengabe lapha bengazi impithano zabo ababezihlanganisa labazihlanganisa labo ukwenzela ukuthi phela labo bangaphoki ukuhlala beqanda nje
amalahle ebantwini besifazana acitsha nxa sebekhule okunganani
kubonike labo nkuma ngisoitolazo izazo ezizazi nezinto zomzimba womuntu kasivumelani ngoba nabani imizimba le yadalwa ngokuthiyeneyo kuthi nakhona bekudaleni kwayo ithiyene lokudla esikudlayo le ndawo esihlala kuzo le misebenzi esiyenzayo le nkolo efika lazo kulomthelela ekutheni imizwa yomuntu isina injani omama kuyakunakanela ukuthi nxa bengashayi esikhathini kumbe sebeqede ithumbi esintini okwabo sekuphelile kanti-ke izazi zithi hhayi ayisikho lokho kodwa-ke umayisihlawumbe amaisithumbamba yisithembisa amalahle ngapha ngakumama angatshintsha siyizo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umgandla siyabonga Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ke ngelifake kancane ezandleni zika Chris Kande esiphe uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Salibonani babu Gande, salibonani mthakazi omuhle.
Yes, siyabona baba Vodloza ukubana inkosi ike yangani iyakhathazwa lapha ibotshwa. Manje pho uzasebenza njani nxa kusenzakala khona lokhu?
Baba inkosi iyakhathazwa sibili kakhulu kodwa ayikhathazanga yodwa, ikhathazwe namalunga amaningi kanye lomthakazi wonke omnengi kakhulu owawubuthene mdaka 5 lapho inkosi yayidinga ukucela khona izulu idinga ukubusisa izilimo ingayidishanyelo nokubusisa nje umhlabathi ngisho lokukhumbula nje amaqhawe amaningi afayo womthwakazi. Kodwa-ke lokhu kwehlula baba ngoba kuhanjiwe emthethandaba kwafika behluleka ukubanganethesa isicala kungangezela umvilekazi wesibili uthe-ke sokwehlule sokho bamkhubha namhlanje ngumuntu ozihlaleleyo nje ngumuntu ofree kahle sesivela kuwo la amapholisi ukuthi yeye umhlangano wethu kawuzange wenzeke yikho-ke izolo bathe hhayi madoda aqhubekani ngento yena so umhlangano wethu uyaqhubeka mhlaka-18 kuyonalinyanga ngesabathi elandelayo liyana kona lomhlangano kade kumele siwubambe mhlaka-5
kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi abotshwe kuyikuthi umcimbela liwenza wawungowezamasiko ungela ezombusazwe
kulokhu kucabangela okuthile ngoba khona ukuze kwavela sokusemthethandaba khona ngale sebelama-PP yikho lapho abaveze khona ukucabangela kwabo bona ukuthi hhayi kusho ukuthi khona ulokhunzena umzilikazi wesibili ufuna ukwenza into zonkuba ngazo so basebenzisa ukucabangela njalo futhi basebenzise kusho ukuthi kutshelwa abanye abantu ade bebatshela bona ukuthi hhayi singamekela belaphana uzakhuluma ngezombusazi so yikho okwenzakeleke khonoko
ngaphandle komcimbi wona lowo eselikhangelele ukwenza njalo kukhona yini okunye elizaba likwenza
silenhlelo eziningi kakhulu baba uGande minengi imisebenzi yenkosi ngoba inkosi seyabekwa phela baba Gande lo mthakazi wonke saka-10 September igotshiwe inkosi inkosi esiphakathi komsebenzi imisebenzi yonke eyenziwa yinkosi inkosi isiyiyona imisebenzi esizoyiphatha kusukela kathesi kule mcimbi eminenge eminye esizabe lokhu esiyibizela njalo nje njalo inkosi iphakathi nabo ukuthi ihambele zonke izinti zakomthwakazi engingathi izifundazwe zakomthwakazi njalo inkosi ivele sizaqala futhi nenhambo zayo zokuphuma ikhulumisana lamanye amakhosi ikhulumisana lezinye inkokheli ngoba isiphakathi komsebenzi.
Hayi kuzwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Mthwakazi omuhle ngiyakuvalelisa mthwakazi omuhle ngithi hayi philani kahle mthwakazi lingakhohlwa ngaka 18 November siyabe sisegcekeni lencwana ngemva kwe-Highlanders Football Club lapho elizabe lihlangana khona le nkosi yenu zani ngobuningi benu ngiyabonga mthwakazi omuhle ngiyabonga eGande ba
Loke bekungumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sika lo ozithi inkosi yamandebele ebesikhuluma laye uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilali
singene kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Grace Dlamini isiphathamandla sebandla lezaphu yena owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipha sicubungula udaba lokuthi umsekeli kamongameli abe ngowesifazane kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa webandla lezanupf
njengomama owalwa sepini ipolisi yokuthi umama abe nguye ozathatha ilokuzeni ye-presidency ye kungaba yikho but noti le eyokwenziwa ukuthi kuzakuba zingabezi kuphela kanti abanye abantu abahambe empini ngobani sikhona lathi esasihambile empini why kungathathwa omunye ongasiwo wefemili yakolobuzeni yakomgaza omama bonke ababesempini ayisee for no reason ukuthi babehambeleni ngoba vele baya-neglect
kulaba omama abalwa empini abalokhu bekubandla lezanupf
hhayi bekungaba ngcono kukhethe noma ngumuntu nje o-neutrali noma engahambanga empini kodwa engumama o-neutrali hayi khona ukuthi omkamngameli ngase kunje so sekungani i-dinas yabona akusanelela omama islike singama-studies siyapho nguvuma ngingakutela nge-newspaper yangemande kumbeni yayenini owathiwa khona umama oloyali ku-president it's obvious unkosikazi Mgabe wayeza kuba loyali kumfundoda yakhe thina sizaba loyali njani kuye singasobabhazi bakhe
inani labo lilungile yini omama labo abaphethe izikhundla kuhulumente
ungakhangela omama bayi-majority yibo abavotayo kodwa sibalutshwana ezifundeni eziyi-vital na ibandla lami lezaphu liyalandela ukuthi kube yi-50-50 representation asilobandla elincindezelayo livanda sibili engithi uba ngabe lisembusweni liyenzayo lengabe izawenza kuhle omama babesezivoto obaba bebevoto kwakungela kuhlukumezana even kathesi akula kuhlukumezana umuntu ngaku ukuthi ube uyakwanisa kumbeni provided uyakwanisa ukulokuza isikhundla sona lesi akufanani labezani ukuthi ezani babehlezi kusekungani ngama-quarters kungani yi-marriage quarter thina kuzaphu sasihloniphana kakhulu labobhuti bethu babengasondeli even nasezinkambeni zethu sasizihlalela thina sikhomandana siyithi sodwa
umzekeliso elilawo kathesi ukuthi ibandla lakho liyalandela i-representation eqondileyo ukuthi abesifazane babe lalesi sikhundla labesilisa babe lalesi sikhundla yiphi
right kathesi ubaba uDumiso ubekhuluma ngokuthi ama-youth kufuze athathe over most probable nga kungaba le youth eyinkazana kube le change ukuthi lati sike sibe lo mama ozawubusa ibandla lezabo siyakuvuma thina ubaba uDumiso usekhulumile ukuthi sesalele yi 2 years uyayilandela i-constitution ye-party ukuthi angasebenza those years ezabe zikhulunyiwe zingafika athiye so usalelwe yi-2 years ukuthi athini athiye ahlale phansi uthathe over omunye so ngezindlela ngiyamhlonipha ngoba ulandela i-constitution akafuni ukuthatha ubupresidenti bezaphu azaye kufaka engcwabeni
lithini njengabesifazana ngokuxotshwa komunye wenu elalwa la impi yenkululeko umnumzana Emmerson Mnangagwa kubandla lezanu PF labanye abagoqela unkosikazi Joyce Mjuru
mina personally ngiyamzela ngiphinde ngithi isikhuni sifithi umkhwezeli ngoba ngesikhathi thina sisahlukunyezwa olu hlobo ayenziwa lona waye ngomunye wakhona esihlukumeza so kakuze laye ayesenza khona ngiyamzela njenge-human being kodwa basihlukumeza labo abantu bona laba I remember umama uJoyce Mjuru esithi yena unkomo is insane uyahlanya so umuntu ongazelwa ngabantu bona bemathebelele nto yena lo asozimzele
ye kodwa uthi waxolisa
ngoba wathethisa idayeti uthi waxolisa asikuzwanga thi ukuxolisa kwakhona nxa waxolisa kunkomo kasiyelanga
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Grace Dlamini isiphathamandla sebandla lezaphu njalo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezifa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Mamhlanga. Sabela kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje uyaziwisa ngikhuluma nje khona pa eMelika eNew York lamhlanje kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.